Vashara nevatsigiri vavo MDC Alliance wakaitwa kumahusekwa nemusi wesvondo. Vabiti vakati veruzhinji vari kunhonga svosve nemuromo kuburikidza nekutadza kutonga kwavanoti kuri kuitwa nebato riri kutonga rezanupf. Vabiti vakati zanupf inofanira kuendeswa kumataredzi mhosva vachiti kuoma kwaita upenyu hweveruzhinji kuburikidza neutongo hwezanupf imhosva yakakura kwazvo inofanira kuedzwa mumataredzi mhosva.
Mahusekwa is less than 45 minutes from Harare. Asi level under development iri muno Mahusekwa inotemedza. Inonzwisa tsitsi. Hamuna kana industry. Hamuna kana functioning economy muno Mahusekwa. Vanhu vedu vanogara kungembeva. Ndinokumbirawo vatamisa president kuti nerimwe remakore tinofanira kumbopinza ZANUPF muboksi rematare timboiprosecuta kumboipomera mhosva for deliberately underdeveloping our country. Pandabva kuHarare uku, pandabva kuHarare maziso angu aita kunge achatoshorwa nemazibillboards ananga ndichiona weskafu yati ndivhoterei ndozvokupai mabasa. How can you say that you are your president? Ndivhoterei muzowana mari mbank. Asi uri president nhasi.
Vakaenderera mberi vachiti vari kutogadzira kuti kana vachinge vakunda musarudzo dzegore rino seMDC Alliance iri kutungamirwa navanelson Chamisa vachatosunga dzisimbe kuti vagadzirise upfumi hwenyika vachiti vatove nevekunze vavakataura navo kuti vazosima mari yavo munyika. Vakasvora zvikuru mamiriro akaita mugwagwa unobva muna Masvingo Road uchienda kumahusekwa uyo wave nemakoronga vachiti izvi ndezvimwe zvinoratidza kutadza kutungamirira kuri kuitwa nezanupf.
Tine shamwari dzedu dzoda kuuya kuzoisa mabhagidhi emari muno Zimbabwe, foreign direct investment. Tovhura makambani, vana voenda kubasa. Tovhura manew companies, vana voenda kubasa. Tovhura magreen belt industries, vana voenda kubasa. Toda kugadzira infrastructure yemuno muZimbabwe. Migwagwa yedu yakaora. Toda kuti 88,000 kilometers munhu wese ingoita carpet vanhu vachifamba zvakanaka. Tinozvigona izvozvo.
Zvichakadai vaimbo vamutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union vatapadzwa mugwadi avo vave nhengo yebato rezanupf vanoti zviri kutaurwa navabiti ndezvemugodzi matsuro. Vamugwadi vanoti zviri pachena kuti ivo vabiti nevamwe vavo vari muMDC ndivo vakakonzera kuti zvinhu zviome munyika.
Zvakuzikanwa nemhuri yose yemuZimbabwe kuti vatendai biti vashoma vachateerera zvavanotaura. Kana vachitaura kuti zvanupf inofanira kutongwa nekuda kwokurana down nyika ino, vanokanganwa here kuti ivo mavhika apfuura anaya ndivo vane mbiri yekutambisa mari yenyika inoyo vachipira ndege vachienda kuAmerica kuti chengetai zvirango zveupfumi munyika yeZimbabwe kuti nyika inoipanishiwe vanhu vamukire hurumende. Zvinozikanwa nepasi rose izvozvo.
Asi imwe nyanzvi munyadzi wezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vamauveni mukudu vanoti zvinokwanisika kuti zanupf iendeswe kumatare sezviri kutaurwa navabiti.
Zvisinei hazvo, ndinoona sekuti zanupf inozviramba zvese izvi ichiti upfumi hwakakuwadzwa nemasanctions, saka inenge ichiramba kuti ndiyo iri kukanganisa nezveupfumi.
Zvichakadai vabiti vakakurudzira kuti masoja anonzi ari kumaruwa abviswe mumaruwa kuitira kuti veruzhinji vavhote musarudzo dziri kuuya vakasununguka. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemauto vaOverson Mugwisi kutinzwe pamire mauto panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kumahusekwa, ndini Thomas Chiripasi.